Zuru nezuru zvevanhu zvaungana munandare yemukobha mugweru nhasi pamusangano webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. VaChamisa vatambirwa nenziyo uye badetembo. Vachitaura pamusangano uyu vaChamisa vashora zvikuru nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika yavati yakapa kuti vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vaponde mumwe mutsigiri wavo vambone ninxube kukwekwe svondo rapera. VaChamisa vativo
Citizen anofanira kuvhota, Citizen anofanira kutaura anotungamira ndiani, Citizen anofanira kutaura polisi yenyika, Citizen anofanira kutaura mutemo wenyika. So we are redoing everything. Kudzokera paliberation struggle ndokana tapinda mufodi chimurenga. Going back to the basics, let the citizens define and decide the course and direction yenyika. Tadzoka kwamuhete chinhu chenyu macitizens eto. So ano vaCCC auya kumaruzevha hambo tichimwe chii kwanzi chimba cheyana.
Ko zvii zviri kuvimbiswa nebato reCCC kuvagari vemugweru kana rikasarudzwa kutungamira nyika? VaChamisa vavimbisawo kuti vachadzora dhora remunyika vakamirira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Izvi zvatsinirwa nemumwe akafanobata chigaro chemutevedzeri webato iri uye vakambovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti.
Advocate Nelson Chamisa will be inaugurated as the next president of the Republic. Top of the agenda will be stabilization of the economy. Nekuti vanhu vakwangwaya neupfumi. Vana mai mukurepa nema prizes. Zviro zvadhura. Mafuta adhura, mukaka wadhura, mazoe chaiwa nekara inenge yangu adhura. So the first thing that we will do, the first thing that the CCC government will do is to bring back the US dollar. So that mushandi atambire US dollar kana ari teacher. 500 US dollars that I would have been used.
Panyaya yavo yekutungamira vaChamisa vati
pandanzitaura ndikadaiwa takaona kachifunga kuti pamwe simba riri muzita izvono simba riri muvision nezozo ratakapuwa naro mukatarisa muno munyika ndakamba but humbly proud. Kuti pavatungamiri vese jarongo asati abva munyika muno wakasiya adzinda kuti ngaapinde mukomana jaro vasati vabva munyika muno vakasiya vad
Pamusangano uyu vamwe vagari vemugweru varatidza kusafara nezvimwe zvirikuitwa nezvimwe zvarwa zvekuChina zvavanoti hazvisi kuremekedza kodzero dzavo uye zvirikukanganisa nyaya dzezveupfumi. Asi muzinda weChina muZimbabwe unoti vemabhizimisi vakawanda venyika iyi varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti vari kushanda kusimudzira nyika yeZimbabwe. Vamwe vataura pamusangano uyu mutevedzeri wemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe Munengiwa. Vadzidzi kubva kusangano reZimbabwe National Students Union vataurawo pamusangano uyu. Asi vachitaura neStudio 7 panyaya yemhirizhonga, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vakati bato ravo haridiwo zvemangoromera.
Muzangano weZANU-PF wakamirirwa navatungamiriri vavo nomutungamiriri wenyika andova mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa. Vakaparura mashoko aya avanogara vachitaura nguva dzose nyika ichienda kusarudzo. Kubva muna 2018 tichienda kusarudzo vamunangagwa vakati hakudiwe mhirizhonga, people must campaign peacefully.
Sarudzo dzemabi elections dziri kutsiva nhengo dzeparamende dzakadzingwa neMDCT dzichinzi dzaitsigira vachamisa uye kune vamwewo vakadzingwa kuZANU-PF nevakafa.